Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 21, 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvano anenge achida kutionesana tigadzirise chaita kuti musoro uteme. Nyaya yekungo tikaona mbonje tinorapa mbonje, tisina kugadzirisa chikonzero chatemesa musoro kana charatidza mbonje. Hazvigadzirisike izvozvo, saka tinoda kunogadzira kurapa chirwere kuti nyika yedu isimuke iende mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kunetsekana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Mabhesitini akamwaiwa kwakasiyana siyana. Kumwe kwacho kunenge kusina kana raini rekuti tingati vese tomboshandisa kana kuti netone kana kuti ekoneti. Toti tovapa magesi, toti aya magesi aya, but kumwe kwacho kunenge kusina infrastructure.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi votaura nezvekumbotadza kushanda kwemishina yeEconet neZuro nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vanotarisira kuti nhaurirano dzekuwedzerwa mari nehurumende dzipere svondo rino. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachinzwa pfungwa dzevanhu, asi zvavari kunzwa zviri kuratidza kuti munyika mapindwa napongwe. Bato reMDC riri kuita misangano nevanhu mumatunhu akasiyana-siyana, uye nhasi raita mumwe musangano kuHarare South wapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Mukuziya nezvemisangano iyi nemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata vaChamisa.
Ndakasangana nevanhu kubva kwandafamba kwese. Vanhu vari kuti vaoneswa chamutavanhava, vabviswa chiri kuneso nenhamo. Umwe mai neZuro vanga vakazvitakura vakandiudza vakati nezvinhu zvitatu President Chamisa zvatoda kuti mutigadzire zvationesa nhamo: nhamo, nzara netsvina. Zvikagadzirwa izvozvo tayambuka. Ende imi tinokuona sekuti ndi mushonga webhondi. Tinokuita mushonga webhondi munorevezi kanzi aiwa Dzorai Mayusa ndovatoda kuti anga arimo munyika. Bhondi haisi kutibatsira yatisvisa pakaoma. Itoda kuti muzame kugadzirisa nyika idzoke panzvimbo. Tombofamba neYusa, motitsvagira Yusa. Tikati rinowani kwetu, tikanzi munoziva kwarinowanikwa, ndosaka muri vatungamiri. Zvombopinda muhomwe, zvagadzirwa izvozvo, tochiona kuti chichingagadziriswa.
Ko, mamwewo matambudziko akaita semvura aya zviri kufambawo sei mamuri kufamba muchitaura nevanhu?
Hakuna, kune dambudziko rezvese. Kune nyota, kune nzara, kune kupisa, kune kuomerwa, kune kushupika. Anhu haana pokurara, dzimba hakuna, vanhu haana mvura yekumwa, zvibhorani. Munongoziva kuti matsime aakutocherwa mudhorobha, zvinonyadzisa kuti mudhorobha taakuita zvibhorani. Zvese izvo zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu. Motokari dzine dziri mumakiu, ukanotarisa chingwa makiu, ukanotarisa kuti hwiti hakuna, mbeu hakuna, zvese hakuna, utungamiriri hakuna, hurumende haziko. Saka izvozve zvoda kugadziriswa. Tipe muono, tipe kutsiga kwenyika. Mazano tinawo, asi kuti mazano anenge achida kutionesani tigadzirise chaita kuti musoro uteme. Nyaya yekungo tikaona mbonje tinorapa mbonje, tisina kugadzirisa chikonzero chatemesa musoro kana charatidza mbonje. Hazvigadzirisike izvozvo, saka toda kunogadzira kurapa chirwere kuti nyika yedu isimuke iende mberi.
Pane urongwa hwekuenda here kune mamwe maguta kunze kwemuHarare?
Tinotova nemaReload Rally, hamuchanzwa neorganizing department. Takavaudza tikati haakuda kuparura chirongwa chekupinda munharaunda mumaruwa. ese tumia ya kusimba ne maruwa. Ndo maticha gara, ticha ura, nema sabuki edu, matishe, ticha ura, nema nugara, ikoko, arimi, ticha ura, nema nugara, ikoko, mazimai, ticha ura, nile chibiki, vachiti pa mono hao, nekunzi wako hao, maticha edu, kishinzi watu waruga ochi, nika ino togoneswa, kufambiswa kana tata uriana, nukuzi wanana, nukuonana, nukupangana mazano, nukudanana, ndo nyaya ndiri kusumu zira yoyo. Nika edu ya shaya, mutungamiri we nika, ile mutungamiri we mapato. Kunewe MDC, kunewe ZANU. Pano da mutungamiri ili anono mira achitaura kutinyika ese ngai uye pamwechete. Yo vumba mirwa. Huku inoone kwane kufumba mira wanawayo wese. Ikataka kucharaza kutimimi amusi niyo zangu. Mai wawani gawapata wanopiswa muromo. Kana ito da utaa huku ngai uye kache njera. Ibate nuku vumba mira wani wese. Azine ine bato. Azine ine kutu unova kupi. Nyaya ngaiwe kuti uriwe muZimbabwe hazine ine rudzi kana tribe hazine ine nharaunda kana kuti kwaunobva region nyika ino inda kuvandudzwa kubatanidzwa kuiswa pamwe chete kuenda mberi ndosaka tiri kutaura murilo kuti tine mazano hupfumi hwenyika tine mazano ematongerwo enyika ekupodza nyika national healing peace building tine mazano ekubatanidza vanhu kuti aiwa hatiri zvana tsaro wakadara tiwu zvokutsinyana hazishandi. Zano ndega akaonekwa ane mbonje pahuma ngatibatane topana na mazano tovaka chinhu chimwe chete nyika yedu yotutumadzwa yosumudzwa hatinganezekeka tine upfumi hwakadai diamond lithium maminerals atinawo nyika inosumuka mangwanani munhu wese womuka ane mbovha yemutwaro.
Mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutuli ncuve kuti tinzwewo divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi vari kuti zvinhu zvichambotiomei munyika zvisati zvagadzirisikana nekuti zvange zvave nemakore akawanda zvisina kumira zvakanaka. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurumende svondo rino ichaita misangano nemakambani enhare mbozha mushure mekunge nezuro kwaita dambudziko guru rekusashanda kwenhare mbozha dzeEconet. Vanhu vakatadza kushandisa mari dzavo dzeEcoCash zvakapa kuti vakawanda vanetseke. Asi vachasi vanoti kana zvichibvira nezvikwereti zvine kambani yeZesa, vemakambani makuru akaita sana Econet nemamwe vanokwanisawo kumbobatsira hurumende nemari vozopiwa magetsi semuripo seimwe nzira yekupedza dambudziko rekushomeka kwemagetsi, sezvo ZESA iri kutadza kubhadhara zvikwereti kuEscom yekuSouth Africa neKabora Basa yekuMozambique. Mutauriri weEconet vafungai Mandivei vaudza Studio 7 kuti vari musangano wakakosha uye vachatipa mhinduro nezvemibvunzo yedu mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachasi.
Inini handipo svondo rino iri ranhasi kusvika kupera kwesvondo. Saka ndataura naDeputy Minister wangu naPermanent Secretary kuti vataure nevemaselfona tionesane kuti tingabatsire situation iyoyi sei. Bati nyaya yese iri kudzokera panyaya yekuti ZESA haina mari yekutenga magetsi nekubhadhara zvikwereti zvayo. Asi tisati tapedzerana hedu nevatine zvikwereti navo tenge tichida kuti mabhizinesi edu aramba achishanda. Saka musangano wandiri kutaura unofanirwa kunge uchibata vezesa nevezera kuti tinyatsoona kuti zvacho zvakamira sei, zvakare tingabatsire sei vashanja kuti varambe vachiita basa ravo. Nekuti nyaya iri payakakosha pabhesi ngeyekubatana kwetelecom mafoni mabasa ebhanking. Ndingangopa mufananidzo wekuti bhengi yaakuitwa pafoni kazhinji kana tongoti paindaneti kana pamaapps apiitwa nana muzvina mafoni. Saka kubvidzana ikoko manje kunokwanisa kutiomesera kana mafoni asisashande. Zvakureva kuti vanhu vachakwanisa kuita EcoCash kana kubhadharawo nedzimwe nzira dzakaita semaapps atitaura iwayo kana internet banking. Saka inyaya tinoda kuti tikurumidze kufamba nayo.
Asi zvingaita here kuti
zesa iendese magetsi kune makambani aya iyaya kana kuti zvinonetsa nekuti magwenyawo anenge akangofanana nemamwe ari mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
Titaura hangu seka engineer kachangoburwa mamanje manje kuona kuti zvinokwanisa kunetsa pakuti mabase station ndokuri kubhadambudziko. Mabase station akamwaiwa kwakasiyana siyana. Kumwe kwacho kunenge kusina kana line rekuti tingati vese tomboshandisa kana kuti net one kana kuti econet. Titoti toapa magetsi. Toti aya magetsi aya. But kumwe kwacho kunenge kusina infrastructure yekuti vange vari ring fenced or isolated vawane power vakamira vakadaro. But zvinoda kuti tinyatsoisa nyanzvi dzedu pamusangano iwoyo toonesa kuti chimwe chinokwanisa kuitika ndechekuti sevanhu vari kurasikirwa nebusiness pamwe vanokwanisa kutibatsirawo panyaya dzekuti tinge tichitarisana nanaescom nanahtb kuti vanoti ha minister rega itikupeiwo 30 million voende kunobhadhara kuti isusu tisarango tichirasikirwa. Tozotaurirana hedu semhuri imwe chete kuti mari iyi tinoidzorera sei. Imwe yacho tokwanisa here kuti tichivatenga magetsi zvekumberi kana kuti tingabvumirane kuti modheri yatingashandisa apa ndeipi.
Ko ivo veescom nekabhora basa vaakuti kudii panhaurirano dzamakamuchiita idzi?
Tichiri kutaurirana takatumira mateams edu. Ndingadai ndakanoona minister Mantashe kusouth africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara yedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti. Tenge tichinyengetedza sevanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratina. Asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita mushonga wechikwereti kuchibhadhara.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro esangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuwedzera vashandi mari dziri kuenderera mberi svondo rino uye vanoti vanotarisira kuti dzipere mukupera kwemwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza sezvo vanga vari murwendo kuenda kumba vachibva kumisangano yeUnited Nations kuNew York. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Alexander.
Nyaya dzenhaurirano dziri muzvikamu zviviri. Chikamu chekutanga tanga tiri chekushenda chokuti zvatanonoka kuwirirana panyaya yepola vashandi vombofanira kupihwa mari iyoyo kuti vakwanise kuya kubasa nekuti vakwanise kuti vabatsirikane. Chikamu chechipiri ndochichange chichizotaura zvekola yandachitaura which is cost of living adjustment yekubva August kusvika December. Saka pari zvino takawirirana nemusi wechishanu kuti vashandi mushandi wega wega wehurumende achapihwa mari inokwana $400 tabatsirika nemuno muna July. Nhaurirano dzichiri kuenda mberi hatisi kuzorora takutotanga kutaurirana nyaya dzecost of living adjustment. Saka ndiyo mamiriro azvakaita pari zvino.
Muri kuenderera mberi nenhaurirano idzi riini chaizvo?
Maonero angu tinofanira kutozopedza July tawirirana. Asi kana muchiti kupedza July tawirirana hazvirevo kuti isusu tinobvuma mari yatinoona kuti haibatsiri mushandi. Tinoti ivo vehurumende dai vanga vaunza maofa anotambirika zvaitiitira zviri nani tokurumidza kupedza kuti tawirirana. Asi nyaya iripo ndeyekuti maonero andiri kuita ndofunga this week takutotangazve kutaura zvekora.
Hapasati paiswa zuva apa rekuti musi wechingani?
Hapasati paiswa, hatisati pane zuva rekuti musi wechingani. Asi kuti ndingoyeuchidza vateereri, cost of living yedu ndo yatanga tichitaura nezve 4000 RTGS tichiti mari yaitambirwa nemushandi October 2018 nyaya dzemaexchange rate dzisati dzanyanyisa kunetsa mapraisi asati anyanya kukwira ndo mari iyoyo yatiri kuti dai yachi applywa interbank rate zvoreva kuti simba remari yaitambirwa nemushandi nezvaaikwanisa kutenga akwanise kutenga. Saka isusu takaenda nepetition kwaminister of public service isvondo rapera tichivaonesa uye tine rugwaro rwaitsanangura kuti tosvika pa4000 ipapo sei. Saka tinodaira kuti zvichava pevhoway patinenge zvingi takutaura nyaya yekora. Hatinangogumira kwaminister of labour, takaendazve kwaminister of finance. Leadership yeapex council yakamacha tikanosiya zvepetition ikoko.
Asika hamuzoone here hurumende ichizopedzisira yagumura vamwe vashandi mabasa kuti ikupei mari dzamuri kudaidzi?
Vazulu hatingati isusu tingafe nokuti mushandirwo achazobvisa vanhu pamabasa. Kana vachibvisa vanhu pamabasa, I think mapolicies anenge atoiswa kuti tiende towirirana kuti zvinofamba sei. I think zvisinani kuti vanhu vabhadharwe mari yava yavanofanira kuti vawane. Pane kuti titi tinotya kutaura nokuti tinozobvisa mabasa. Kana yanyaya yekuti tinonzi musataure nokuti munogona kubviswa pamabasa, zvinenge zvakureva kuti it's unfair labour practice. Isu tinofanira kutaura zvinotinetsa ivo vachitipindura. Uyezve zvimwe zvinoita kuti zvinhu zvisvike pakadai vazulu ndezvekuti pavanoita mapolicies avo iwayo havati consulte isu sevashandi.
Avo vanga vari mukuru vesangano reapex council rinomirira vamwe vashandi vehurumende, amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare.
Ndafadza masista, ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasi tafadza vari pasi tafadza kana maancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony Gudanso Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya, muza waya waya.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naMike Wowe weStudio 7.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndine Mike Wowe. Vhiki rapfuura tanga tiina muzvare Samantha Svanda, avo vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, chirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega rega, icho chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica. Nhasi tichiri panyaya iyoyo tirikuendera mberi nayo tichikurukura navasavelo Nhare, umwe wevechidiki ari pachirongwa ichi. VaNhare, ndinomugamuchirai muchirongwa, zviri kufamba here mukoma?
Aya, zviri nani, makadi zvenyu?
Aiwa, isi tiri kupembera. Handizi hangu kuti vateereri vari kufara, asi ndine chivimbo chokuti vari kufara vachinzwa vaNhare vari paredhiyo nhasi.
Tiri kutenda kudaro.
VaNhare, ngatibobatai nyaya yechirongwa ichi. Pari zvino muri kuIndiana kuno kuAmerica, muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndamboudzawo vateereri kuti chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica. Tisati tatanga kunzwa maonero enyu pamusoro pechirongwa ichi, ngatimbobatai nyaya yebasa ramunoita. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pebasa ramunoita.
Ndinoita basa retaxi. So basa rangu kunyanya nderekubatsira makampani kuti abhadhare taxi zvakanaka. Ndinodzidzisa zvekare izvozvo zvetaxi. Ndinonyora zvekare mabhuku anoshandiswa kumakoreji nekumayunivhesiti ekuZimbabwe.
Saka muzvinafundo pawakaimplimenta 2% taxi yaya ndimune ruzivo kaipa.
Inyaya yakanetsa zveshuwa. Asi zvinodhibana nekuti ukuzvitora nemaonero api ehurumende here kana kuti evanhu.
Aiwa, tiri kukunzwa zvakanaka mukoma. Ngatidzokerei panyaya yedu yechirongwa. Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi?
Chirongwa ichi chakanaka chose. Tikatarisa chirongwa ichi chinopawo yatingati exposure yekuti usanganewo nevanhu vakawanda vane maitiro akasiyana nekwako. Chirongwa ichi chinobatsira chaizvo bhikosi tikatarisa tiri kuno tinofambira makambani akawanda akabudirira.
Ngatichibatai nyaya yezvinhu zvamungati masangana nazvo muri pachirongwa ichi. Pane zvamungati masangana nazvo here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ichokwadi zvakawanda chaizvo zvandasangana nazvo zvingachinje basa rangu. Chekutanga, maitiro ekuAmerica ekubata nguva. KuAfrica vanhu havanyanyo bata nguva, havakoshesi kubata nguva. So unoona kuti kazhinji zvinhu zvakawanda zvinotadza kuitwa kana kupera nenyaya yekuti bani havabate nguva. Saka kuno nguva inokosha. Zvekare tatarisa tatiri ku Detroit. Detroit idhorobha rekuno kune kuAmerica ranga rakanyanyo budirira pati. Vakazoaffectiwa ne recession kunyanya. And the city became bankrupt. Vanguva ine chikwere chinosvika 7 billion. Asi tikatarisa izvezvi vapa nechimwe chinano. Saka ndakaona kuti vane hushingi kunyanya. Tikatoshandisa hushingi hwavainawo, ndofunga Zimbabwe inogona kubudirira.
Manyatso zeya nyaya ndachida kuti tibate zvekare. Nyaya yezvamakadzidza nokunzwisisa kwangu pamunenge muri pachirongwa ichi munomboendawo kuclass pane zvamungati madzidza here zvamungazoshandisa ruzivo rwenyu kuitira kuti musimudzire vechidiki.
Zvatakadzidza zvakawanda. Tiri kutodzidza mazuva ese patinenge tiri mukati nepatinobuda tichisangana nevanhu vakawanda. Chimwe chinhu chandadzidza zvekare inyaya yekushanda nesimba. Tikatarisa muno vanhu vanoshanda nesimba vanotonyatsoona kuti vanhu vari busy. Endi chandadzidza kunyanya vanhu vaAmerica vanofarira nyika yavo. Haumbozoya muAmerican achishora nyika yake. Anogona asingawirirane nepolitiki inenge ichiitika munyika make pasi. Nyika yake anoida. Vatachifamba tichitotenderana tichitoona dzimba dzakawanda dzinenge dzine American flag. Saka ndakatoona kuti tibudirire tinofanira kuda nyika yedu ngokuti tisu tega tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Haiwa takudzwa zvakanaka vanhare. Tasvika kumagumo echirongwa, saka ndachikumbira kuti mupete muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Vandikataure kumazimbabwe ndezvekuti kuti nyika yedu ibudirire tisu. Saka tinofanira kubatana zvinei nekuti iwe unosapota bato ripi. Vatibatanei mazimbabwens vese vari kunze kwenyika nevano muzimbabwe nokuti nyika yedu ibudirire.
Haiwa vasabelo nhare, tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Tinotenda.
Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutandapo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero muhurukuro yake yesvondo rino.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri. Semasvondo ose panguva dzino yasvika nguva yechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Tichiri kutaura pamusoro pevaprofita kuti tiudzwe kuti vanombove vanhu vakadini uye vanosarudzwa nani. Svondo rino tashanyirwa namufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt. Paul's mudunhu reMinnesota. Tikavakumbira kuti vatiudzewo kuti chii chinombonzi chiprofita.
Chandinoziva chinonzi chiprofita kureva muromo waJehovha, watinoti spokesperson waMwari. Ndiye watinotaura iyeye kuti munhu anonzwa kutaura kwaMwari achisvitsa kuvanhu panguva nemanzwiro ari unique, akasiyana nemanzwiro ose atinoita dzimweni dzenguva savanhu. Ndiye muprofita iyeye, ndiye watinoti muprofita. Munhu anonzwa manzwi nemanziro akasiyana kwenguva, kunyange nesu vanhu vanonamata iye ane mamwe manziro aandiita.
Zvinouya sei kuti munhu ava muprofita?
Kuva muprofita chekutanga ningangoti shoko raMwari rinotidzidzisa chinhu chekutanga. Muprofita munhu akagamuchira Mwari naKristu mumwoyo make, akabva agamuchira chinonzi Mweya Mutsvene paupenyu hwake. Saka agamuchira chipo chaMweya Mutsvene ndo chinozori nebasa mani, chipo chaMweya Mutsvene chiya.
Kana muprofita pane zvaataura nhasi akazodzoka mangwana achiti aiwa zvandaedza kukudza inde izvi, muprofita anogona kuchinja here zvaanenge ataurira vanhu?
maita ina wande ndo panini edu kumbe papa cheku tanga chinotipa kuti titi munhu muprofita kuona zvaakataura zvichiti ndo cheku tanga ichocho evidence ndo inozotipa kuti titi munhu muprofita zvechokwadi pasina izvozvo hausi muprofita ndo muprofita kutaura zvinhu zvinodi zvinoitika nekuda kwekuti chiprofita chakanyorwa even musoko ramwari chaimo chaimo tikaverenga musoko ramwari rinotaura kuti nzverai mweya chenjerai vaprofita venhema tinovachenjera se Mateo 7:15 inoti chenjerai vaprofita venhema
vaya vanomuka vachiti pane zvavakarota zvichaitika tingavati vaprofita here
chandinoda kutaura ndechekuti soko ramwari mubhuku yajoero chapter 2 verse 8 rinotaura richiti namazuva ekupedzisira ndichadurura zvemweya wangu pamusoro penyama yose vatana vacharota hope kureva kuti hope dzinogona zviro kwazvo kurotwa uye kuti mwari anotaurawo zvakare kuburikidza nemuhope asi ndataura kudaro pane kurota kwakasiyana-siyana pane kurota sezvawaswera uchifunga pane kurota kunozoitika munguva yekunge warara inonzi playback zvinozo zvinhu zviya zvawaswera uchiita kana kuti zvawaswera uchifunga zvinenge zvapinda muyama tinoti musubconscious mind yako kana warara zvinogona kuzouya zvinhu zvezvokuhope kwozoti kune kurota kwekuratidzwa zvinhu nedenga
saka tingati vaprofita vatendi kune vaprofita vari kunze kwechitendero here
kana ndichida kuti muprofita inini mazira angu bhaibheri soko ramwari muold testament izwire kuti muprofita rinotaurwa 300 times kana chiverenga bhaibheri soko ramwari muold testament rinotaurwa 300 times munew testament rinotaurwa 125 times kana vachitaura nyaya vanonzi vaprofetes vaprofita vechikadzi kuold testament 6 times kunew testament kaviri munhu anonzi muprofita maringe nebhaibheri sekuziva kwangu kwandinoita inini munhu akagamuchira soko ramwari rinotaura mubhuku raroma chapter 8 verse 12 kuti kune ava vose vakamugamuchira wakavapa simba rekuti vanzi vana vamwari saka kana wakapiwa simba kune vanhu vamwari asi kune vana vamwari zvinotori nemakategori
ivo vaprofita vanogadzwa here uye vanogadzwa nani kana vachigadzwa
sekutsanangura kwandaita kuti munhu anenge agamuchira kristu agamuchira mweya mutsvene mwari ndivo vanosarudza tikaverenga soko ramwari muna vakorinde vekutanga chapter 12 verse 28 rinoti mwari ndivo vanonongedzera kukereke kuti vamwe vave avaapostora vamwe vave vaprofita kuti zvipo izvi zvinopiwa namweya mutsvene hazvidzi zvipo zvedu
tinotenda mufundisi Rebecca Makai vePraise Covenant International Church kuSt Paul's kuMinnesota vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ndinoti vainesu zvekare svondo rinouya apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka
iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu asi tichimbotanga tatenda mukoma Tanonoka Wande uyewo kutenda veChristlike Choir nekambukawo katinoshandisa Jesu isimba rangu mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Dynamo Sneakers United dzaita mangange 1-1 Highlanders yaitawo mangange 1-1 neManica Diamonds kuchitiwo muShowani Stars 2-1-0 kunetball chikwata cheZimbabwe chemaGems chapedza chiri pachidano chechisere mushure mekukundwa 58-47 neUganda asi New Zealand ndo yasimudza mukombe uyu mushure mekukunda Australia 52-51 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro iyoyo nawo zvakare mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vari kunetsekana nemamiriro akaita zvinhu munyika gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vanoti vachataura nemakambani enhare mbozha nezvekudzimwa kwemagetsi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
sokuyisikhathi